takatozvigadzira tikatozvipedza. Nyaya iyi yakanonoka nekuti pakutangisa ndaida kuti vandipewo mazita matatu, ndovatinoti corporate governance. Kana vatipa mazita matatu, ese mazita iwayo ari matatu anombva aenda kuvetting. Handisirini ndinoita vetting, kune kwazvinoitwa. Saka ivo pakutanga vakanga vasiri kundipa mazita matatu, vaingondipa zita rimwe chete chete. Ndikagara navo pasi kairi kese ndikati, ndokumbirawo mungondipa henyu mazita matatu chete. Pamatatu ipapo ndootoendesa kuvetting. Zvinenge rahwina ndoratichaisa panasa board. Saka zvakatora nguva.
Vakazokupa here mazita aya?
Vakazondipa havo mazita aya ari matatu. Vakandipa patoo nemwedzi miviri vandipa. Kuvetting ikoko kwakatitorewo nguva nekuti vetting ine basa. Saka vakazotipa zita kuvetting ravakati, tisarudzai henyu imi minister kuti muri kudawo mazita ipapa ripi. Saka patinozotarisawo mazita, ndinenge ndaakutarisa vanhu vandiinavo muboard already nemaskills avanavo, nokuti unenge uchida malawyer, maaccountants vanoziva zvehuman resources. Saka zita ravakazondipa riri regweta. Saka gweta iroro rakatotanga izvozvi tiri kutobva mumusangano. Panga pane gweta rekuzctu ranga richitoriwo musangano webhoard renasa. Saka tiri kufara zvikuru kuti ukama hwedu nezctu hwatopa nechimwe chinhano chekuvaka ukama kuti nyika yedu ibudirire.